ndinofanira kutenda nevanotera Studio 7 nese vakabatsira kezvino takasvika kumusha tiri kumhondoro kungezi. Ndinodawo kutenda ivese vakabatsira kuti tikwanise kusvika kuno kuZimbabwe. Ndinodawo kutenda ichese kuti Mwari akuitire zvakanaka. Takagara kezvino tiripo pamusha hedu zviri nani kunge uri pamba.
Munofunga kuti muchadzokera here kuSouth Africa?
Nechitiko chakaitika kwatiri nani taisiri kuti ndichadzokera zvekuSouth Africa. Ndaungotsvagawo zvekuti tiwane kurarama tiri pamba, ungotsvagawo zvekuti ukatengesa tengesa kutiwo vana vanoenda kuchikorowo wekarimari mogadheni uri pamba zviri nani. Nokuti chitiko chandakaona kuSouth Africa handifungi kuti ndichadzokera imi, nokuti kana wambopukunyuswa naMwari mumatambudziko akadai kuti wane uchadzokera, aiwa handichadzokere, ndakungoraramawo ndiri muno munyika yedu yechizvarirwa. Mwari vachatipa zano, vachatirangarira kuti tikwanise kuchengetawo mhuri yatinayo.
Murume wenyu akawanikwa iye achitemwa nedemo kuSouth Africa ari kunzwa sei pari zvino?
Baba vari nanawo but vanomboti dzungu manje. Dzungu ndo rinopota richimbovabata kana pakurara zviya vakasimudza musoro. Dzungu ndo rinombovabata, saa vari kuratidzawo kunge zviri nani. But dzungu ndofunga kungoti semaronda anenge ari musoro anogona kuoma kunze but mukati aine asati anyatsokuoma. Saka chipota chimbovapo mapiritsi amwe atakatengawo. Ndaita chipota chikambovapo wakati dzungu iroro ndoatombovapa. Dzungu ndoriri kuvanetsa musoro asi hazviri kuratidza kuita naniwo. Plus pakudya pane saidhi rekusaidhi kweziso kumwe kwakatema demo pamusoro peziso. Shaya yavo haikwanisi kushama zvakanaka, vanozviva kuti musoro tidikidiki twesatsa. Saka saidhi iroro reshaya iroro ndorimwe richine dambudziko, asi unoona kuti pane zvazvaivemazuva ekutanga pane kuratidza chenji.